Mutongi wedare repamsoro masvingo, vagaraine suma wadze, vachipo mtongo wavo, vati vasikala havana kupara mwaso pavakati vaida kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro gore ra2023 risati rasvika, nekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumira kudaro. Vama wadze vatenda zvakare chikumbiro chakaitwa nemagweta avasikala, chekuti varase nyaya iyi, asi nekuda kwekuti vasikala vakanga vakapika mudare kuti havana mhosva, vazopa mutongo wekuti havanawo mhosva yavakapara. Apo vama wadze vangari pakati pekutura mutongo wavo, mapurisa anodzivirira mhirizhonga anga achinetsana nevatsigiri MDC vanga vari panze pedare iri. Mapurisa aya akanda zvombo zveutsi senzira yekuparadza vanhu vanga vakaungana muyadhi yedare redzimhosva. Zvombo zveutsi izvi zvaputika ndokupinda mudare mange makazara vanhu, izvo zvapa kuti vanhu vakachidzwe pamwe nekubuda misodzi. Vama wadze vabva vaudza dare kuti vava kumbomira sezvo mudare makanga mazara chiutsi. Daro rose kusanganisira mutongi, magweta, vatori venhau nevanhu vakanga vauya kuzounzwa mutongo uyu vabuda panzo vachikachidzwa. Vama wadze vazoendera mberi nekupa mutongo wavo mushure mekunge utsi hwapera mudare iri. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati ichokwadi kuti nyaya iyi yaraswa uye vasikala vawanikwa vasina mhosva.
Taisa kumberi kwedare changa chiri chekuti mhosva iri kupomerwa vasikala iraswe nekuda kwekuti zvavari kunzi vakaita hazvisi kutaridza pamutemo kuti imhosva yakaparwa. Saka chikumbiro ichocho chatambirwa. Asi chimwe chazoitika ndechekuti patakaisa chikumbiro ichocho, vasikala vakanga vanzi vapindure kuti vari kubvuma mhosva here kana kuti vari kuiramba. Vasikala vakati mhosva vaiiramba. Sezvo mhosva vakanga vairamba, dare ranga chifanira kubva ratura mutongo wekuti zvochifamba sei semunhu akanga aramba mhosva. Saka dare rabva radzosa mutongo wekuti vasikala vabatwa vasina mhosva, saka vasunungurwa kubva kumatare. Nyaya yatopera kuchina chaitika mberi.
Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Dai vasikala vawanikwa nemhosva vaigona kutongerwa kugara mujere kweupenyu hwese. Iyi nyaya iyi yanga iri yekutanga yakadai kunzwikwa mudare remasvingo. Mune imwewo nyaya huru yaitika mumasvingo, zviuru nezviuru zvenhengo dzeMDC zvaungana muguta iri zvichirangarira mutungamiri wekutanga webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai avakashayika makore maviri apfuura. Vachitaura pachiitiko ichi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakasiya varayirwa rudo, tariro nekuzvipira navatsvangirai ndosika vauya kuzoita mhemberero dzavo kumasvingo vachiratidza rudo kuna vasikala pakuturwa kwemutongo wavo nhasi.
Chokutanga rudo, chechipiri tariro, chechitatu kuzvipira sacrifice, zvinhu zvitatu love, hope and sacrifice ndoupenyu hwaMorgan Tsvangirai. That's why I'm joining our army. I've never seen this Uganda. Chigaro, I'm going to know that you're not going to see right. But Chigaro, I was going to go. Chigaro, Chinambasa is the victory of the people of Zimbabwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzimwe chete idzo, munyori munyaya dzemutemo muMDC vaInnocent Gonese vatiwo nyaya yavasikala yapera zvachose.
Zvaitika nhasi ndezvekuti nyaya ichi chabva charaswa zvachose. Chero chipoko chacho hachabvi chakamuka zvakare ndokupera kwazvo. Hakuna vafakazi vadaidzwa pamusoro peunyanzvi magweta anga achipirira baba Saro uyo wasikala. Ngativarovererei maoko.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakaita chosungo chekuratidza rutsigiro kunhengo dzavo dzose dziri kusungwa kumatare edzimhosva ayo avati vachazadza nyika yose.
Yesikala, solidarity. Solidarity is the natural default setting of all the people who are oppressed. You don't debate about it. We must all work together, walk together, fight together, win together, and enjoy together.
Vati svondo rinouya vanenge vachitsigira munyori mukuru webato ravo vachautoni huende kuHarare, avo vari kupomerwawo mhosva imwe chete yekuda kupidigura hurumende nechisimba. Vachamisa vaudza vatsigiri vavo vachiti vacharamba vakashinga kuunza shanduko munyika kuitira kufadza gamba ravo vatsvangirai kwavakazorora. vati zve zvenhaurirano nemutungamiri wenyika vamunangagwa zviri kuramba nekudaro vari kugadzirira kuita dzimwe nzira dzekusunungura nyika kusanganisira kuratidzira nyika yose vatsangirai vakashayika kusouth africa maviri apfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara ndakamira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba